ndinofamba like 1 hour 30 minutes kubva muPretoria. Ndokwandikasangana neima, vanhu vari kuti ndakasangana neima kuVictoria Falls. Aiwa manyepo, because ndini wacho Isaac Flip Nyaumba wacho inini wanga ndanga ndina neima pandoshanda panonzi paUkutula Lion Lodge and Conservation. Paconservation center we do research of our animals there. Ndopatikasangana neima and then we pay us a visit. Ndopatikaonana ipapo.
Makanzwa sei kusangana neima?
It was great. Anambofungirawo kuti ndichasangana neima that very moment, because takangosvikawo kubasa zvimwenzi pari kuuya munhu anotamba bhora anokurumbira. After an hour ndopava akazotiudza kuti ndineima ari kuya, and then ndakakwanisa kumirawo kuti atanga aita programu yake yaaikwanisa kuita, because akanga achifamba neshumba. Afamba neshumba musango, nemakomana vatinawo panapa anofamba neshumba musango. Afamba neshumba akapedza, takazoenda naye akazonotambawo netishumbawo tidikidiki tuti 2 months two months tidikidiki tumalion cubs. Akazobva papo akazonoonawo tine machita futi, tine makarakao, masevo cats, ndopa akazonotambawo futi nemachitas, nema two-year-old cheaters of kwanza kuita interaction now futi as well. I wish kuzoti maybe the ring of Zaja don't remember, because hey, I was not even expecting kuti photo yandikatora naneima ingaite viral zvakadai, because ndakatomboi upload pa Instagram yangu, and then ndakatozoonawo girlfriend yake yakatozoita repost the same photo rikutenderero richinzi ndakasangana neima kuvik Falls. Anambosangana neima kuvik Falls, vanhu vava vanonyepa ndakasangana neima South Africa.
Asanga ine urongwa here wekuenda kuvik Falls sekunzwawo kwamakaita?
Ndisingazoziva hangu, because inini chandikakwanisa kuita ndechekuti pandikangotohwawo foto naneima, ndakangoenda kwaari and then I had to ask for a photo and a small video kwaari, and then I had to chat with him not more than a minute, and then but I feel so good because some vamwe vanhu pasi rose maybe vakutoshuvirawo kuve vari padhuze naneima, but inini hazvina mbonitorawo. Handina kunetsikana kuti ndikwanise kutaura naye, because panga pari pabasa pangu.